Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musangano revatapi venhau vechidiki Young Journalists Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi president vakasvika pakutoisa mumwe mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chinhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haii fake news, vane mvumo yekuti vharira for 20 years yavari kuti hanzi ndiyo level 14. Saka chinoitika ndechekuti vatapi venhau vakutya izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chinhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende, hurumende inobva yatiyo wanyepa fake news yokutora yokuvharira 20 years. Saka zviri kunedza mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapi venhau vacha.
Munende anotiwo mapato makuru ezvematongerwo enyika yeZANU-PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva.
Inyaya dzemapolitical party wawo ZANU-PF neMDC ndiwo makuru. Pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeZANU-PF, kwete majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeMDC. Vanotoziva kuti ndikaonekwako ndakutorohwa kanda kutovhundutsiro. Environment yemuZimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuruvengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda, ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zuva reWorld Press Freedom Day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau. Vanoti dingindira reWorld Press Freedom Day rinoenderana chose nezviri kuitika Zimbabwe, uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuUnited Nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe. Vamoyo vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vanoti vatapi venhau vanodarika 10 nevashanu vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo.
Gungaro seUnited Nations rakataura richitsinidzira kuti nyika dzose ngadzicherechedze kuti vatapi venhau vanga vachibata basa ravo zvisina kutya kana kutyidzirwa. Saka semisa Zimbabwe tinotsinidzira zvakare. Nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mboma kana kuti mipinyi tichida kuti tinge tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana.
Vaendera mberi vachiti coronavirus iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa, uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMedia Lines of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose.
Seboka rinoona zvezvekodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari mumatapu venhau nevari mumabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke, kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vaChristian akavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburitsa. Vanotiwo zvakakosha kuti vemakambani mabhizimisi pamwe nevezvematongerwo enyika kuti vazive kuti vatori venhau vanoita basa ravo vachimirira veruzhinji. Gweta zvekare vari nyanzvi munyaya dzemutemo wenhau vaChris Mike vanoti kubatana pamwe nekushanda pamwe kunobatsira kuti vatori venhau vasavhundutsirwe kana kumbunyikidzwa. Vatiwo vatori venhau vanofanira kushandisa matare edzimhosva kurwisa mitemo inokanganisa basa ravo sezvakaitika svondo rapfuura, apo sangano remisa Zimbabwe rakaenda kudare repamusoro rikapiwa mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvakaitika mushure mokunge vatori venhau vakawanda vavhiringidzwa nemapurisa vari pabasa. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 Chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau, kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa, pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.